Mufananidzo 74, Ruka 15, ndima 8 kusvika pa 10. Vatungamiri vechinamato vakashatirwawo nokuti Jesu aifarira kupedza nguva ari pamwe chete navarombo navatadzi. Saka Jesu akavataurira nyaya iyi akati, mumwe mukadzi akanga ane mari yamasirivha anokwana 10 uye akarasikirwa neimwe yacho. Akabatidza mwenje ndokutsvaga mumba mose. Pakupedzisira akaiwana, akafara kwazvo. Akadana shamwari dzake kuti dziuye dzizopembera naye. Jesu akati, nenzira imwe cheteyo kunova nomufaro kudenga kana mutadzi mumwe chete adzokera kuna Mwari. Munhu wose panyika pano anokosha kuna Mwari. Chembere neharawa, vechidiki uye navana vadiki, vanhurume navanhukadzi. Anoda kuti vanhu vose vadzoke kubva kuchivi namanyepo aSatani vagouya kwaari. Mwari ndiye akatisika. Anotida uye anoziva zvakatinakira. Iye navatumwa vose kudenga vanopembera kana ani zvake adzokera kwaari.